Taira Music, Bakanga Mbogonda Mukoko. Taira Music, Bakanga Mbonyenya Mukoko.
Pandilis control.